Danu ratorwa nemakanzuru aya rinotevera matsamba akanyorwa mameya nemakanzuru emakuta nekurukota rezvimatunhu vaJulai moyo vachiti vanoona nezvekurongwa kwemabasa mumatunhu ava vanofanira kupinda mumisangano yese yemakanzuru nechikonzero chekuti makanzuru ari kutyora bimbiro remutemo yenyika pamwe nekusaterera hurumende asi sachigaro veUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS zvakare vari meya vegweru vaJosiah Makombe vati vakaziya tsamba yavamoyo vakaona kuti yainge iri kunze kwemutemo uye kuti yaipinza maguta nemadhorobha ese musaga rimwe chete asi iwo achishanda zvakasiyana.
Minister vakaita blanket decision yekuti kure vari kutevedzera mutemo uye vari kuita zvinosiri pamutemo asi havana kudoma kuti ndeyapi maguta acho. So naizvozvo ini sapresident ndakavanyorera minister kuti zvinhu zvakanaka ndezvekuti vataure kuti kanzuro yakati yakatadza kuteerera apa neapa, saka ndakuda kuti ndidai dzakagonawo dzorega kupinzwa musame problem dzakaitwa dzisina kugonekwa nevamwe.
Vamakombe vati vamirira minduro kubva kuna vamoyo. Meya vemasvingo vaCollins Maboke vati kanzuro yavo haisati yatanga kutevedza rayiro yavamoyo sezvo iri kunze kwemutemo.
Saka panotinetsa kuti tikomplaini nayo directive iyaya nokuti mutemo unoti makanzuro committee meetings anongopindwa nemacommittee members chete including town clerk. Any other employee unotouya wekanzuro unofanira kutouya atoinvitwa necommittee kuti azoexplaina mao maissues anenge aida kuti committee izive nezvavo. Then ana vachizoya full council is open for everyone, even members of the public. Saka iwo haisi exception, vanouya hatina problem nawo. But mutemo uripo ndokuti kuuya kwavo havatendedzi kuzoparticipate, vanenge vachingoona maprocedures vatakamira.
Vatiwo kanzuro yavo ichanyorera kuhurumende ichitsanangura kuti sei isingakwanisi kutevedza komekedzo yavamoyo. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati zviri pachena kuti vamoyo vari kuita zvavanoda nekuti mutemo weUrban Councils Act unovapa simba rokuita izvi. Vati mutemo uyu unopesana nebumbiro remutemo yenyika.
Instruction iyoyo yekuti madistrict development coordinators, maprovincial development coordinators vaende vanogare mumacommittee ekanzuro. Inzira yekuda kuchishidzira macounselors, inzira yekuda kuti central government iwe ndiyo inopa yatingati direction, uye iri kuda zvakare kubva pabasa rekuita oversight kuti iuye kupolicy making.
Vashumba vati makakatanwa pakati pehurumende nemakanzuru anogona kupera kana pakave nehurumende dzematunhu sezvakatarwa mubimbiro remutemo yenyika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo kana mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti vachaita sei nedanho ratorwa nemakanzuru sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. MuZimbabwe mune maguta nemadhorobha 32. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.